Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica.
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Asika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu, hautemerwe zviga neimwe nyika, because hamusi pasi pedzimwe nyika, muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemutovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zvisiri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo unonzi constitution kwete nezvinotaura dzimwe nyika gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe chaita zvinoda America mangwana toteerera zvinoda China kusvera mangwana toteerera zvinoda South Africa kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia ko isu sezvara zveZimbabwe chazvaita rine zvatinoda.
Vanga vari munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vachitaura naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukotare zvemari muzvinafundo muTuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Vachiti mari yavakapa basi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebasi iri. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe zvichiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
chikwanisi kuwedza mari asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita sere kurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo zvichinyanyo kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time we have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemunhu zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaendera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangirwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajeti nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri wemberengwa North vatafana naZhou veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajeti nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Muumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende uye mapiritsi nemimwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye$473 billion madhora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re$4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigaa cheAbuja Declaration. Zvichakadai National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kanzuru Harare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaurapo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vaHepmo Gotora, vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuru yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirikana nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi eti vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti takakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana ine information yaangade kana kuti akada kuzazvikuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimboti ndiwo kumvura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kuabvunze kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvekuti amhanye chipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakuda kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoma service providers emukanzuro.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzvo remushandira pamoyo nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana nyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery atinopuwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiuya vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana tingati atingati maservice delivery reports mobile app iyi yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo vadzitaura kudaro. Zvakare vachive vachinove vanopiwa pachonge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uye zvivachikwasangudzwa zvichironda kana kuchitevera kuona kuti zvaita.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge tichibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Tinoda kuti tiremove congestion inenge ichityika kusiti wo. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa takaita kuti applications dzavo developa ndechekuti tinoda kuita tinoda kuti tiite service delivery iwedze.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Dugan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburiswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyange hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganirana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa, izvo zvakapa vamwe vagari hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondogoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa.
Bese mhuri zvedu hazvina mbotifadza tichitiuyo chakaitika, asi maitiro ndopatina kuti zvichavatizofamba semazozinyaya ichitofamba hapana timiririravo.
VaGondogoto vanoti vashandi veAfrica Parks vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusawirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurau zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vatinashe Farao vabvuma kuti vaGondogoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi, especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairira macitizens kumhuka.
Kurohwa kwevagari vanochengetedza mhuka kunonzi kuri kuitika kwenyamakate kuvagari vari munzvimbo iri pedyo neCaribbean Game Reserve. Ambuya Maidei Chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa.
Vanhu ava vakanikira varikuru vavanhu pane mwana wavakarova nokuhotera uku mukomana mudiki vakamuchera ruoko vakarova mukomana mukuru anga nemukadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kuchaura neno makamba na anuchengeteza muka aya. Sezo wakuru wawo wanzi wano gara kunze kwenyika. Hatina kuwa na uwanduwe wano wakafa nekuda kwe kuruwa. Newa shandi we makamba na anuchengeteza muka. Pasi pechi bumerano chesi mpaks. Sezo wafara wawati ya wana uwandu uu. Hatina kukwanisa kubacha mchauri wema purisa munyika. Assistant Commissioner Paul Nyachi kutitinzwe kuti nyaya dziri kumhangarwa kumapurisa dzekunesana kwevagari vanochengetedza mhuka dzakawandawo zvakadi uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachizvima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Chombo tarusa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makundano emakwikwi emutambo wenhabvu wepasurose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal yemakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva ku World Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinal pekupedzisira neFrance. Asi itimu yakasimba zvikuru, ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo na Lovren.
Ko kuMorocco uku wa Masia.
Morocco mukatara yakarongwa zvakanaka chaizvo, ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wao Bono haunobata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma, unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uye zvine pava kutambira kuti vagone kuwina kana bronze. Izvi zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatara Africa ine vatambi vepamusoro. Asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumweko. Tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Fasterman Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
WeStudio.com
kukaza no 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 pata boto kizuka topindira mugemu karawa watipa gawa tizegemu zini webukaza
na washamani yesu deseve ni umbata fasa minu mbao chingi fasa minu jitare kukaru wana beto kukulisita marura ndaka tanga na hozeku imba mgura 24 teka zutanga wari kuda music mgura 2018
se mkomano wechitiki kudai wa bereke wa ituwa kutipa maka sutanga
apandai ngo imba wa bereke wangu wa suruku zifarira wajitu mwanangu ita zetikoro music neshikoro azibatan apandai nyora music my book search amwai tofisha amwai varura but ndaira mbandu chimba sezo mafanzi anga garashi daira ende zisari kutipasa minaranga raka vako mafanzi wachungo simbisa uvachikoro sakandakara mbandu chishanda kushika wabereku wako zifarira music anda kuimba mavidu ya mwandai budisa nanganda kutobudisa ni wabereku wachito tigira wachito simbisa utumwanangu chito ramba wachito imba uchisigira kuenda mbere
matambu zikuwa muno sangana nao muinda sirimenyo munde api
kama challenges amwendo sangana nao ma challenges kuti fasa mena antanda na sponsor antanda kuwa na mare kutika na nchida obusha ma video vizia ndikibati kutana kana kutipa ma shows si umeo mare ni ma shows ndo juwana kana ito risho inonga yaro mguwa na ume muna over and die zira antanda kuwansa kuti ndite u angu ma shows ni kuti ma equipment ni ma shows ino andisa tinda nao angu ma challenges ni kuti ma DJ anenga achida kufamsa music anunga achida kufamsa music anunga achida mare kuti wafamsa ndiyo kuti ime ma challenges to sangana na wako na tukida kusama songs ma radio kwaji wanu wakita badar wanu mari kutu watange kusamba za mizu ya kutila ipa kukai kwa nisiga oti badar iku
shaya ama zangu zaka shaya ndiri kuchema sema na weni andiri kupata nyoka meni sema mbutuni rasimba eni ndiko kera nemi mupenyu
vangade kukubatai wanokuwana ikupi
panungo vashidao bata fasta minu wano ndibata pa namba zoti 07766 47674 zume namba zwanu kwanso ndibata nazo the next one zunaita 071 911 7709 wano ndibata pa YouTube channel pa Facebook pa Twitter wano ndibata vavangu nyora watu fasta minu wano vavandu bata datenda wa samari vesu jesevi ndo kubata fasta minu
kamunoti ndo kare kupisa kakamangade kubudana kwa mudarironde kapi timbo kati chwa
kasungu karibuda mtwa 19 aku kasungu sakaunguru waka ni unyanzi sakanzi uja kwa nidoro kachafa zawanu pa Christmas dio latest ya first time sungu do sungu itange chi nge isi jambi wapa Xmas tinenge tine show patanganda do patinenge pa ine show yedu mswa 25 25 December tote inunga hiri ipapo tinenge taka wanda ma artist agati one day
Mazwa kubva kuna Fasterman Crusader Marura pa hurukuru yaita na Evan Zinga we Studio 7. Musakangana wachirongwa chedu che live talk na 8 p.m. nasi apo tirikukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno mu Washington DC we US Africa Summit. Sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro nawo zvakare. Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeAfrican Union uye vari mutungamiri veSenegal vaMake Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Kurukotaro zvemari muzvinafundo muTwelimwube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajeti re utano regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gifts Dube.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Mpalakazi 2022 ngo Gifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa amandla nobucoco bepolicy ye government ukuthi hayi sifuna ukuringeja lokuyingeja lama countries afuna ukusebenza ngathi.
Ugqitshwe izolo umhlangano we US Africa Leaders Summit e Washington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le Africa elapho kuphindela ekhaya isamba sicele uncedo lwemali.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds as fast as other ministries such as agriculture, transportation, office of the president, the cabinet, and so forth.
Umphathi ntambo wezemali uSiphakamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze engezelele imali iyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajethi yomnyaka ozayo. Uhlelo Woza Friday kuliviki leqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa ulongisakazo. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit e-Washington DC kule yinye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho kuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali emangalisayo kulandela umhlangano lo. Kulamanye amazwe anjengele Zimbabwe ongaziwa ukuba azatholani. Ingakabuyeli ekhaya inkokheli yezwekazi le-Africa, umgcini sihlalo womanyano we-African Union umongameli Macky Sall wakwele Senegal ucele umongameli Joseph Biden ukuba esule izijezo zenotho ezethiswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. UBiden utshele inkokheli yezwekazi le-Africa emaphethelweni omhlangano lo ukuba uza kwethekelela izwekazi leli ngomnyaka ozayo njalo uza kwethulela amazwe athiyeneyo imali yokuqhuba inhlelo eziningi. Lolu kuza kuba lukuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi le-Africa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Kukhangelwe ukuba elemelika lizanika amazwe aqhuba ukhetho izigidi ezilikhulu lamathumi ayisithupha lanhlanu zamadola US$165 million. Imali le ngeyokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. UBiden uthi izwekazi le-Africa kumele lincediswe ngelemelika ukuze amazwe wonke athuthuke ngemfanelo.
We want to work with you on these issues that matter most to our people's lives, and we're looking to increase our collaboration in every area, from rural communities to urban centers to cyberspace to outer space. In addition to our investments, we're also committed to helping African countries assess the financing you need to build sustainable and inclusive economies.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
As you've heard, we're putting considerable new resources for advancing our shared priorities. $55 billion over the next 3 years alone.
Umongameli Macky Sall ongumgcini sihlalo we-African Union ucele uBiden ukuba esule izijezo zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
Africa calls for the lifting of sanctions which continue to affect the Zimbabwean people. Zimbabwe has been sanctioned since Mugabe's time, and I think it's time to lift these sanctions.
Umnumzana Munashe Mtusa, okubanjwa kweZANU-PF uthi uSol uyishaye ekhaleni.
Sibone iZimbabwe inxusa okokuqala ngemva kweminyaka eminingi. Lokhu asikho ukuthi kungaba kube kuphambaniseka, kodwa lokhu kutshengisa amandla lobucoco bepolicy yegovernment yokuthi hayi sifuna ukuri-engage lokuyi-engage la ma-countries afuna ukusebenza lati. I-America sinanzelele njalo ukuthi iZimbabwe silokhu isebenzelana labo China, labo Russia, lamanye amazwe afuna njengabo India, labo Brazil. So layo yinxa yokuthi yesaba ukusalela emuva, isiphazima igijigijima ukuthi layo ingenise abantu babo ukuthi labo bekwanise ukusebenza leZimbabwe. Kodwa thina nxa sikukhangele lokho sithi hayi yinto nje ezikhona nje emhlabeni. IZimbabwe yona njengelizwe lise-Afrika lokhu siqhubekela phambili ngesiqokoqela sokusebenzela abantu abansundu.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu uthi uSol labanye bakhe babanjwa amehlo ngumnangagwa.
Okubalulekileyo ukuthi izwekazi le-Afrika lo mhlaba wonke jikelele akunanzelele ukuthi izikliwi ezikhokhela ilizwe laseZimbabwe ngabantu abasebenzisa what is called ngesilungu i-deception. Sebe bayenelisile ukudeceiva wonke umuntu, especially bonke abasezwekazi le-Africa, including u-AU chairperson yena uMacky Sall. Badeceiva loyo Cyril Ramaphosa wase-South Africa. Wonke umuntu ucabanga ukuthi abakhokhela iZimbabwe yibo abakhuluma iqiniso ukwedlula abantu baseZimbabwe. Umsebenzi wethu mina lawe Gibbs ukuthi sikhulumele abantu baseZimbabwe abancindezelwa ngu-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe yizikhulumele, sikhulume iqiniso, laziwe izwekazi lonke le-Afrika nomhlaba wonke jikelele.
Akwaziwa ukuba umhlangano omunye ofanayo uzakwenziwa nini, kodwa baningi abantu abakhangelele ukuthi uzaqhutshwa ngemfanelo, njalo elemelika lizancedisa kakhulu izwekazi le-Afrika. Umphathintambo wezemali uSicamfundo Mthuli Ncube uthi akasoze engezelele imali eyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubhajethi yomnyaka ozayo ngoba izigidi eziphose zifike amakhulu amahlanu amadola 474 million Zimbabwe dollars laleyo ekhangelelwe ukuvela kwamanye amazwe lenhlanganiso eziphathisayo izigidi eziphezu kwamakhulu amabili zamadola emelika 213 million dollars iyanele ukuba iqhube umsebenzi walolugatsha. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu Ncube ukutsho kulokukhalaza kwabameli bezigaba edale lephalamende befuna angezelele kuleyo ayabela ugatsha lwezempilakahle ukuze ifinyelele kweyabethwa isivumelwano esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika ese-Abuja Declaration ukuthi kumele ingabi phansi kwesilinganiso esilitshumi lanhlanu 15% imali etholiswa ingatsha zempilakahle.
Let's just work on disbursement so that the ministry can also receive funds.
Ngasenzeni umsebenzi wokwaba leyo mali ukuze abogatsha lolu bayithole labo ngesiphangiphangi njengokwenzakele kwezokulima, kwezokuhambisa kanye logatsha olwefisi kamongameli lezinye.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezigoqela eyeZimbabwe Democracy Institute lezinye bahlezi bekhala ngokuba ncane kwemali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle. UNkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZDI ulandisa kabanzi ngalokho.
Amanesi lamadokotela abala othi benganceda njani abantu kulokuthi abantu behambe besiyasila, bahamba besiyabhupha, ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Kwagcizelelwa ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi saseHarare.
Nakathesi isibhedlela kazila lutho, even impahla zokusebenzisa isibhedlela sesidula kathesi ngoba uhulumende kalasandla asingenisa khonapha. Imikhuhlane yethu siminingi kakhulu elizweni. EZimbabwe baqakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayo ukuthi imali leyo abayinika kudefense iya kwi-health and cold zingaba lodubo ezibhedlela.
umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwaZulu ngokwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution. Unkosazana Abigail Mupambi uthi okumqoka yikulungisisa isimo elizweni, kulungiswe impahla, ilizwe lithole imali ukuze isikhwama selizwe sihlale sile mali.
Sithi ma sikhuluma njalo sikhankasele ukuthi lalo uthini ngifuna lokhu, sinanzelele ukuthi esiphaleni ikhona leyo mali, singase salwela umvundla osegangeni esimchabangelayo ukuthi mhlawumbe sizombamba kumbe umakhelwane engabamba khona ezonika liphisi. So kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi njengelizwe sifake amakhanda ndawonye silungiseni esingathi ngama key enablers.
Lokho okokuthembela ukuthola usizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho osekuchiwo nguNcube, unkosazana Mpambi uthi akusebenzi. Kusenjalo abedale lephalamende ele-National Assembly bakhangelelwe ukwamukela lolu hlelo lokuhlelwa kwemali kungatsha zikahulumende ekhangelelwe ukusetshenziswa ngomnyaka ozayo i-2023 National Budget kungekho nguquko ezokwenziwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso elisana lemililo eNgilandi e-Operation Florence namhla iphe isipho sezimota zokucima umlilo ezintathu lokunye onceda kulo msebenzi kukansili yedolobho lakoBulawayo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemcimbini okwamukela izimota lenye impahla yokucisha umlilo baveze injabulo enkulu lokubonga i-Operation Florian ngesipho esikhulu kangaka. Umqondisi we-Operation Florian engumbalisi njalo wabafundela ukucima umlilo eNgilandi, uMnumzana Shepherd Ndlovu, uchaze kabanzi ngesipho sabo kukhansili lemfundiso abayiphe uBulawayo lamanye amadolobho.
Sibuye lapha sizotraina ama-firefighters for 2 weeks. Sitraina ama-courses atshiyeneyo, course skills for firefighters, sizawatraina Eastern Command fire investigation. Sabadonethela ama-fire engine angu-3. Le equipment esetshenziswa ngama-firefighters when they are fighting the fires and yokuziprotect so that they can fight fires safe.
Umeya wakoBulawayo uCounselor Solomon Mgunu uthi isipho salamuhla sengeze kwezilitshumi izimota abalazo.
Ukusithokozisa kakhulu ukuthi isipho lesi wakathesi sasibuya ngakuphela koBulawayo, sibuye kumadolobho angamakhelwane bethu ngoba besithwala nzima ukuyabancedisa bengaba lo mlilo kubo Victoria Falls, Gwanda, Wanke, Zishabane, Maswingo. Besithwala nzima njengoba umakhelwane okwamanje sebezagwanisa ukuthi bazimele labo nxa bengaba le ngozi yomlilo.
Ukhansila kaWard 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali ye-devolution fund sekumele ingasathengi izimota zokucima umlilo kodwa ezilithanga ezifunwa lidolobho ngamehlo abomvu.
Siyabonga kakhulu njalo yikho sasikhuluma sitshela uminister ukuthi thina i-devolution funds zethu sifisa zisetshenziswe kokunye nothi ama-fire engines ngoba siyawathola, silabo ubudlelwane obuhle labangane bethu. Nanku sebesithathela amathathu imali leyo abayisebenzisayo ngale nge-devolution funds besiyathenga okunye okunjengeyelo equipment.
U-acting director ku-administration services ku-council ye-Plumtree uMnumzana Redeemer Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi sebedale ubudlelwano obuhle le-council yakoBulawayo le-Operation Florian njalo abanamitshina eyeneleyo yokucima umlilo.
Okwakathesi esihlangana lakho kakhulu ngokokushotakala kwelo kwe-equipment ye-fire nokuthi abantu abaningi akade be-drafted into the fire services they are not as much trained.
Inhlanganiso ye-Operation Florian isiphe eleZimbabwe izimota zokucima umlilo ezingamachumi amane lanye 41 kuthi aphose afike angamachumi amabili 17 aphiwa iCouncil yakoBulawayo lamanye amadolobho kuhlanganisa lezinye impahla zokucima umlilo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress libekwa lisebuzimeni obukhulu ngengxabano lokudonselana okuqhubekela phambili kunkokheli yebandla leli. Izolo abenhlanganiso yowake waba ngumongameli walelo lizwe Jacob Zuma Foundation yethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter othi uZuma usemangalele umongameli Cyril Ramaphosa emthethwandaba ngamacala okuthiwa waphatheka kiwo ngesikhathi esesukile okuthiwa waphatheka kiyo abagoqela igqwetha u-Advocate Downer. UDowner laye wamangalelwa nguJacob Zuma ebethetha icala lokukhipha ingwalo zakhe zokwelatshwa Mgceke ngesikhathi lapho uZuma ayesethiswa icala lokwenza izivumelwano sezikhali esasingekho emthethweni. UDowner yena wayengumtshutshisi kumacala ayesethiswa uZuma. Ngomthetho wakwele South Africa noma yisiphi isizalwane sakulelo lizwe silelungelo lokumangalela ukutshutshiswa kwangasese kwalowo esimcabangela ukuba kulecala okumele aliphendule phambi komthethwandaba. Incwadi le ithi uRamaphosa kumele amiswe phambi komthethwandaba waphezulu weJohannesburg High Court mhla 19 kuzibandlela 2023. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuqala umhlangano omkhulu weCongress we-African National Congress namhla eJohannesburg. Ocubungela ezombusazwe uMnumzana Msongelwa Ndlovu usipha umbono wakhe ngodaba lolu.
Ibandla le-ANC lisebunzimeni obukhulu. Ubunzima bakhona kuyikuxabana kwamalunga engathi labo abalwela inkululeko yeSouth Africa kwesandleni esisodwa labanye ababesekhaya. So kulalabo abathiwa ama-exiles ngesilungu, lalabo abathiwa ama-inviles ngesilungu, labo abagoqela bona oRamaphosa labanye. Abama-exiles bahlanganisa obaba uZuma labanye. Impi yakhona isidabula ukhongolose ngaphakathi. Ubaba uRamaphosa uthe thatha umbuso we-ANC badala isinqumo sokuthi umuntu engake abotshiswe even engakatholakala kulecala kumele ayeke isihlalo whether ngesephathi or ngesakahulumende kuze kuqedwe udaba lwakhe. Lokho kwase ku-affecta abaningi aba-includa uZweli Mkhize labanye nje abaningi lo e-Secretary General u-S. Makhashule. Bonke labo bakhitshwa ezihlalweni zabo ngesinqumo kumbe ngumthetho owafakwa ngoRamaphosa.
UZuma umangalela uMnumzana Ramaphosa ngecala lephalaphala yini kumbe kulokunye esingakwaziyo?
Ubaba uZuma akabophisi uRamaphosa ngodaba lwephalaphala olokuthi ngisa kwenyathi cha or okwemali yatholakala phansi kwempethe cha. Ubophisa uRamaphosa ngolunye udaba athi khona yena wehluleka ukubamba umsebenzi ngendlela efanele. Kodwa ke ungananzelela ubaba uZuma uthi nxa kuyukuthi wena subetheswe icala ayenze yena uZuma wenza into ethiwa i-criminal private prosecution akahambanga through i-NPA kumbe amaphoyisa uyenze ethiwa i-private prosecution.
Leyo criminal private prosecution ungasichasisela ukubana yenziwa njani njalo ukubana yinto esemthethweni yini kwele South Africa?
Kwele South Africa uyavunyelwa ukuthi nxa amapholisa engawuthathanga umthetho abopha umuntu olecala, umuntu nje uyakhona ukuhamba ayebophisa through private prosecution. So ubaba uZuma seyenze lokho uselindele ukuthi ubaba uRamaphosa enze akwenzisa abanye oZweli Mkhize labo esimahashulu. Kodwa eqinisweni zindaba zokulwa ama-factions awe-ANC.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye eseJohannesburg. Ye, sike sizwe khona manje udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Elemelika seliveze ukukhathazeka kakhulu ngokubotshwa komkhokheli wezisebenzi kwele Cambodia kusikhathana esedluleyo. Unkosikazi Chim Sitha okhokhela izisebenzi ekhasino ethiwa Naga World esedolobheni le-Phnom Penh wabotshwa mhlaka 26 kuLwezi evela phatheka kwingqungquthela enkulu eyamazwe ngamazwe eyayisedolobheni le-Melbourne kwele-Australia. Esipha umbiko esanda kubotshwa, usomlomo wogatsha lwe-State Department uMnumzana Ned Price wathi futhi sikhuthaza iziphathamandla zakwele Cambodia ukuba zikhulule uChiam Setha njalo zekele umkhuba wazo wokuchuchisa inkokheli zamaqembu ezisebenzi bona beqhuba ilungelo labo lenkululeko yokuzihlanganisa lokuqhuba imihlangano ngokuthula bacithele amacala abawethesayo basebenzele ukuxoxisana labo ukubana kutholakale izixakululo ezakhayo kungxabano zabo. UChiam Setha waqala ukubotshwa ngenyanga kaZibandlela 2022 ngemuva kokukhokhela amalunga eqembu lakhe kumbuthano wokutshengisela omkhulu befuna ukuba kubuyiselwe abanye bezisebenzi zeNaga World ababesithi zazixotshiwe emsebenzini ngokungafanelanga. Kubikwa iziphathamandla zasebenzisa udlame ukucindezela ukutshengisela okulokuthula okugoqela ukusunduzwa lokutshaywa kwabatshengiseli laba ngesikhathi betshengisela mhlaka 27 kaNhlangula lamhlaka 11 kuNcwabakazi. Kubikwa iziphathamandla zisebenzisa imithetho yezempilakahle kaZulu ukuhlakaza ukutshengisela ngokubamba ngamandla lezitshengiseli bezigadisa amabhasi zisiyavalelwa endaweni lapho okugcinwa khona abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane abangawuthelela abanye ukuthi balale khona. Uhulumende weCambodia wathi lokhu kutshengisela akukho emthethweni. Wethesa uChiam Setha icala lokugqugquzela ukuphaza amisa ukuhleleka komphakathi. Umbiko wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa uthi leli cala aletheswayo kalicacanga njalo livame ukusetshenziswa ngenjongo yokucindezela lokujezisa inkulumo yezombusazwe yokuthula kanye lokuphikisa. UChiam Setha wakhululwa ngesibambiso se-bail ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende weCambodia uthi wazobotshwa njalo ngoba ephule imikhawulo ayayiphiwe kusibambiso se-bail ngokuphuma ngaphandle kwelizwe. Kodwa yena lamagqwetha akhe bathi wayengazange aphiwe leyo mikhawulo. Siqhubekela phambili sisithi kuhulumende weCambodia kutsho osomlomo uPrice kagcine izibopho lezithembiso njalo alamule isinqumo phakathi kwenkampani yeNaga World lenhlanganiso yezisebenzi emela lezo zisebenzi ezaxotshwayo. Njengezizalwane zamanye amazwe jikelele, izizalwane zakweCambodia kufanele ziphiwe amalungelo azo oluntu zingela kwesaba ukuphindiselela lokuncindezela kukahulumende.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Uhlelo Woza Friday kuliviki sineqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Private Boys, lona eselethule idlalaje elitsha. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba.
My dad one problem. Very good. Leli qembu licula likwele South Africa. Nansi isikhulumeli salo uSifa Sinqondo-Nqondo Ncube.
Sakubona sanibonani kuzo zonke indawo. Khamba laphana noTough Money ndinomnyama nyati. Kusasiyibo njalo abafana beprivate boys abafana abaqhamuka esigabeni saseDugwe. Namhlanje size ne-album lethu lesi-5 elithi lona i-backup yempilo. Ungawusesinama albhamu angu-5 from 2016.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi ukangaziwe back to sithandwa sami back up Dukwe development ilahleki ntaba kanye lethi Friday no. Yeah, I'm gonna get it. I'm gonna get it. Abangathanda ukuthenga izalathe lenu ncube balithola njani?
Ngathinta kulezi number ethi +27 61 065 6149, +27 61 065 6149. Kulapho ko ongasithinta khona ukwazi ukuxhumana nathi uthola yonke information.
Yiwapha amazwi owachiyela abalandeli?
Asilutho ngaphandle wabo, besicela njengathi uyangasisapota, besinikezele isapoti enkulu engasenza nathi sikhule siye phambili, singapheleli lapho, sizokhula njalo sibajabulisa ngengoma. Siyabonga. Very good.
Uphuma ke enkundleni uSifazi Ngqondongqondo Ncube leqembu lakhe le Private Boys ngale.
Namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu weMelika lenkokheli yamazwe azwekazi e-Africa, we-US Africa Leaders Summit, ogqitshwe izolo eWashington DC. Singayihlukani isihlobo othi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ugqitshwe izolo umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC kulenye inkokheli yezwekazi le-Africa elakho ukuphindela ekhaya isamba sigcwele uncedo lwemali. Umphathintambo wezemali uSiqhamfundo Mthuli Ncube uthi asuze engezelele imali iyabelwe ugatsha lwezempilakahle kubudget yomnyaka ozayo. Kuliviki kuwaza Friday besileqembu elicula umdumo werumba elibizwa ngokuthi Private Boys. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo ngenjabulo kumthembu Sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.